A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from The Voice of America on Friday, December 23rd, 2016. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube.
And tonight on Live Talk, we want to talk about your Christmas and New Year holidays.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-6065, 13860 and 15460 kilohertz shortwave from Monday to Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voaindebele.com and www.voashona.com.
Once again, thanks for joining us, and you are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about your Christmas and, of course, New Year holidays.
Christmas here is a legacy left by Europeans, but it is one Zimbabweans have embraced wholeheartedly, whether as a religious celebration or simply as a festive holiday.
But of course, for most Zimbabweans this year, the economic collapse of what once was a regional basket and food exporter has left millions dependent on international handouts. Christmas for many is looking bleak since there is no cash, and many workers, Gibbs, have also actually not been paid.
So if people want to reach us right now, let's give them our number. Here is the number, 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077. And please note that we are live streaming right now on our Facebook pages, so you can actually post a message there so that we can read your message right now. So meanwhile, Merry Christmas.
Onguka hamawadiwa nasi, tadauti munge mchiti fonera. Muchikwazisa hamba neshamwari muchitudza kuti pa Christmas apa muri kuenda kupi, mune muri kubasa here, chero kwamuri, mungawe muri ku South Africa, ku Afghanistan, ku DRC, Botswana, Mozambique, kwese ikoko makasununguka kuti munge muchiti fonera, tinenge tichinzwa mimanzi tichikwazisa hamba neshamwari. Egypt.
Ye, lingali chona njani lapho likhona kuna ngapho ke ngemakhaya tina ngapha siyaphila sibili. So namhlanje ke sixoxa ngeKhisimusi. Mfuna ukuqalela ngithi Khisimusi khona ngapho lapha likhona. So kumele nidubezele elilakho phela. So ngoba ngiqalele. Anti Khisimusi vele ihamba njalo. Siphinde futhi le New Year siphinde sithi libe le New Year enhle kakhulu ku-2017. Singazikuthuza lilethelani kodwa silifisela konke okuhle. So ke okwamanje esicela ukwenze ukuthi lisidumezele imlayezelo yenu kumbe lisifonele kuna manje ku-001 202-619 2077. Likhangele futhi lokuthi senza lokuthiwa yi-live streaming kuma Facebook ethu, VOA Studio 7, VOA Shona le VOA Ndebele. Ye, lisilandele khonapho ke. Faka umlayezelo wakho sixoxene asijoveke mfowethu.
Of course, meanwhile, let's have some music, Gibbs.
Yes, sizacela ke music nxa kulo music is chaye ke mfowethu sponti kuthiwa.
Africa,
Yeah, Africa Bambanani Civil Cooksman Lapu Chas will Africa come together, you know.
So very important, yeah, very important message for unity.
Yeah, it's got cool this time it can't careful. Like smooth. Yes, labo sebesithumele like umlayizelo oqala ngutalents moyo uthi ngibulisa amajida ami aseGoli uThemba lo Nathaniel ingoma ngicela uthikete uzomthinga uthikete boy so uthikete that job 14 minutes
Thembo
something as one uzobuya ke umthulisi Dube yebo umthembo uThemba lapho khona khona ngapho uthi ngiqala ngani basakazi ngiyalibingelela so ubingelela thina so bese sithi ke bese ngisiya ke ekhaya eMatopo. Ngibingelela izihlobo zami zonke labazali bami esigabeni sasemajayimbe yimi umthulisi Dayisaka Dube ingoma ngicela indolwane sounds so uyayithanda indolwane sibili sizobuya njalo lo Ishmael Moyo uthi ngibonga kini lonke ke basakazi ngibona ngazani liyenza kuhle khona ngapha ku studio 7 is actually praising us saying we're doing a good job. So yeah, kunjalo ke ama messages wona love for it.
Onguka hamadi wa makasi nunguka kuti iko zvino ndomukana wenyu munge muchitifonera muchikwazisa hamaresha mwari nekutudza kuti munenge muri kupi pazoro rekisimusi. Namba dzedu semazuva ose 001-202-619-2077 tifonerei namba dzedu zvakare
001-202-619-2077 Gibbs. Yeah, this phone is going to manage. This is going to be a phone. The singers are going to be a phone. We are going to manage. We are going to produce something. Something is going to be a manage. Yeah, so we are going to message. We are going to talk to John. Yeah, John is going to be a phone. We are going to be a phone. Yes, I'm going to be a John. We are going to be ngazithi ngabona ngone kwanda kona ngapho kumsemachecheni kumbe pass kona le kwanda reserve kumbe manama kumbe ngapi ikafuse kumbe you know indawo zinyane kona ngapho ke kwanda siya kubingelela lawe kona ngapho siyabonga so lobani kona
singethi nemutereri our very first caller ndiva Mathanga makadi va Mathanga nhari ava Mathanga inenge yabva yati netsei asi va tereri nhare dzinombonetsa pano neapo asi musarasembereko nekufirwa rambai muchiedza kunge muchitifonera kuti munge muchitaura nesu nekwazisawo hama neshamwari Gibbs
yebo kambeke lingakhohlwa sibili kuti sonke konapa lamhlanje sikhuluma ngekhrismus phela blessing ikhrismus kudala wawuthengelwa ibrugwe nje elikhakhe elimfitshane kumbe le yembe yangkhona kodwa ayine sibili umqolo uthi cha uyabona. So kadesa ngazi ukuthi
kuzora vaseline uchi pe.
Yeah, ivaseline nje papa. Then ekuseni kwangkhona khona lapho. Xa kuna TT. Shine comic choice 5. Is a D. Tiya ngkhona jile uyabona. So ngazi ukuthi lokho kuseziwe kuba kuseziwe. Asazikhona lapho boy.
We need well. Let's have some more music Gibbs.
Pavanorara na 6 isusu tinorara na 10 pavanotsvagwa kumba isusu hatirare padeni pavanofamba nefuti isusu tinofamba na Jesu takangodaro takazvarwa takangodaro hatiregeri kuita munhu wege takangodaro takazvarwa takangodaro hatiregeri kuita Vegeto rango dairai Aho Mageto yuzi dairai Aho Achipe chakasia Kwedu kwa chino siva Achinongo mira mira Achichito daizira Chakango daro Chakaswaro chakango daro Achirege Kwita unweke Chakango daro Pavanorara na 6 isusu tinorara na 10 pavanotsvagwa kumba isusu isusu adirare padeni pavano famba nekuti isusu tinofamba na Jesu takangodaro takazvarwa takangodaro hatiregeri kuita munhu wegetu takangodaro
kambo ako Gibbs kubva kuna Killer T kanonzi takangodaro kubva pana vemugeto aya.
Yeah.
You know that they will never change.
Kamba mesitungiza kumbe mbare lapano yabona.
Yes. Yeah. Kokoba.
Mhm. Kema gwegwe yabona ninaza kulele magwegwe kuti ngesika se Christmas yawaza senza pleasant.
Yeah.
Wakipi radio yangini ufake emnyango.
Yeah.
Kwesi vuli kumba kumba lapano.
Yeah.
Umunye bevumilela ke ngalo buye ninge tishaye ingoma zelo he. Di compete. Wonga umnandi phela kutani. You never used to do that.
Oh, we used to.
Yeah.
Says Rutorona Gibbs up a tenant kuti munhu wese anoburitsa radio yake panze.
Yeah.
Muchirova ndomazuva airova vana dindindi full time. Vana skuza.
Yeah, also one skuza waloli.
Yeah, vana maji. Mhm. Yeah, uburitsa speaker yako panze apa motanga kurova ngoma sengoma.
Yeah. Kuti tende futi lezi kangele phezulu.
Ayo tende futi yanga ere vanhu vane mari ka. Takarwa Sunday.
Yabi bobokile pambili ngayo.
Kana kuti kunengo ile tsoka lokuzina buzu.
Tacha kabeva, yeah, kujani.
Onguva tereri makasununguka kuti munge muchifona kuti tinge tichitaura nezve Kisimus hongo namba dziri kuti netsei asi musaore moyo dzaya kuti fonera pa 001 202 619 2077 tinodzokorora zvakare 202 619 2077 ndo namba dzekufona mungava pa Bite Bridge Porta Post apo muchienda kumba Injiva.
Yeah, Injiva. Aha. Yeah. Injiva zikola ngale pela zi se Bite Bridge kathe.
Yeah.
Zi apa beka uzobumara mara sembuyile yabona. So nqa kubo Injiva so kumele kuhlwa intshwe la yini.
Yeah.
Aso zipho ku kwedela Injiva. Iyakona uyabona.
Yeah.
Ngizo bahlonitshwa Injiva. Ingase zibuyele eziningi. Nasi igarage problem.
Yeah.
Ziyaphelela imali yabona. Nqa ziphelela imali ezinye. Uzothwa nyokibela ngomso. Kodwa uzayibona 3 weeks lokho. Ye, diga katimali pele. Ikona hapo ke Injiva badoda. Diga katimali. Kumbule ukuthi yavuyela futhi yegoli yeshaya iphiki nefojolo kunjalo baba.
Yeah. Hoku.
Yeah.
Kala badzokera kwete kuti munozokocha. Ukocha bari yesoka kana kuti
unda bari kuti
grab bus. Wauna.
Wala uyo bara yavuyela.
Wala kudzokera wa kuti achira bari yebus. Hoku hapa wadiwa nasi tuda kuti ticket chitandara nemi tichiridza mumanzi. Nari dziri kuti netsei netsei asi musaore moyo vatereri rambai zvenyu muchiedza pane vamwe vaiedza tina vamugarate makadi vamugarate
makadiwo
aiwa tiripo muri kupi
makadiwo
muri kupi muri kupi
ndiri kuma ndera wesi kwachota
ho pachota apa apa marondi rakando pa marine pangwa
kurira
handiti saka tiudzei tinzwe kuti zvakamira sei pa zoro re Christmas
wadziwa zvikurusa nekuti hatitatambotamba Christmas yakaita panga cheiyoyi kubva kukura kwangu kwese kwandakaita damunhu apa zero handina kugozoona zvakafanana nezvegore rino mari yacho chaive kuti tibate tiri kutadza kuibata mashopsi zvinhu zviriko ikuti tiwane mari yekuenda kunotenga zvinhu kumashopsi hatina chaiwa kuti toita sei neupenyu hwakaita panga cheiyoyi.
Saka chiri kuita kuti mari ishaika pakuti manga musati mabhadharwa here kana kuti mari haiko kumabhengi.
Mari yatoka kana ukaenda kunotora mari yachairi kukwana kuti utende.
Saka zvataa chimbotaura naGibbs ziya zvekuti radio dzinomboburitswa panze vanhu vachikwenya pasa apa zvinenge zvisina kumira mushi.
Mene kuti zvichaitika here asi nokuti zvizvi tinotiziva kuti kuma shopping centers edu bva 4 days kana kuti week before Christmas azara vanhu but iye zvinezvi ukaenda panenge pasiri pashopping center kuna zviri kuratidza kuti vanhu havana chavainacho.
Saka mune mhuri yakakura zvakadii?
Mhuri yezvino handichina mhuri yangu yese yati kurei vari vakuzvionera zvavo. Zvinongori inini nadzimai vangu.
Oh, saka hapana vakamboyawo kumusha here kuhoridha?
Zvekuti kukutiwa nechekudya hatina.
Saka pavana venyu hapana akauya here kuholiday?
Vana nezvino izvi kuti vana vanyatsoti kuholiday kanenge kari kashoma nekuti ivo vari kutotambura kuti vawane mari.
Saka chanetsa inyaya yeupfumi isina kumira zvakanaka.
Hauna kumira zvakanaka, handisikuziva kuti zvinagadziriswe sei ende tione kuti vanhu vasi vanenge vachikwanisa sei. So kana vachitaura pamaredhi vanenge vachitaura kuti zvinhu zvakamira zvakanaka. Tiri kutikonzeresa kuti zvidai sanctions, but tichiri kunyatsoziva kuti matargeted ndo ariko kuvanhu vakatagetwa ivavo. Tinoti nyika yese nekuti zvinhu zvende zvichipinda sezvi vakarambidza kuti zvinhu zvekusouth africa zvipinde muno kungopinda vachiva tizobetsera vamwe vanhu vachitengeswa nemapurizi zvakanaka.
Saka hongu zvinhu zvakaoma hazvo, asi imi michi chamuchaita pachristmas? Muchaurayawo huku here kana kuti kungogara henyu?
Hangu ndinoreka ndingikirika kakati o tinogona kupfuya maroad runner.
Okayanochimbotomboti
wanze zvakanyanya, saka ndo zvatinotoita izvozvo kutoti tichatobatawo chiroad runner toita sei. Hati chifariro kuti kana tasvika pakadai togonotengawo kwamabhurela anenge achipfuyiwa nevamwe roo road runner yedu.
Asi kamaroad runner ndo anenge ari health aya vamugaradhi.
Vamwe vanotoada chaizvo maroad runner, but ivovo kana tikwanisa kuvachengeta nekuti totogochengeta nosvika
kuma7
to8. Anotenga akutokurudzikira akutokubhowa kuti urambe uchingodya road runner.
Aiwa, asi ndo anokurudzirwa ayayo kuti mudye henyu.
Kurudzirwa anokurudzirwa kaasi onenge uchidawo chimwe chavo china.
Ichokwadi, ichokwadi. Aiwa, tinotenda zvikuru. Ko, saka adzimai havasi padyo here kuti vataurewo vakwazise vamwe?
Havaripo.
Oraiti, tipei titaure navo.
Mazadiko.
Aiwa, tiripo. Kuri sei kwachiota?
Kwachiota kuri raiti hako, asi kwakaoma.
Kuri kunaya here? Mvura iriko here?
Naya.
Kuri kunaya?
Yakagumane andi.
Okay. Saka mungade here kumhoresa vairi vatatu?
Saka ari kubhulawayo. Naipopopo. Zvikuru vavo nehanzvadzi dzangu Temba naGilbeti natogara.
Haiwa, tinoti
kuti varora vangu vese.
Haiwa, kana vakateerera tinofunga
andafara nhasi kutaura mustudio 7.
Muudze baba kuti pese pamunenge vambofonawo munoti neniwo ndoda kutaura, pane chirongwa chemadzimai chemusi wechitatu, munokwanisa kufona ipapo.
Aiti.
Aiwa, tinotenda zvikuru, muve nekrismas yakanaka. Tatenda zvikuru. Gibbs, that's the lovely Mugarete family there in Marondera. They are saying, you know, it's very difficult for them this year because of the economic problems, but you know, they are rearing you know, the road runners, those chickens. So they are saying that they will slaughter one of those for Christmas, but their wish, you know, is to try a different dish, but unfortunately you know, they cannot because things are not okay. And they are saying they've heard the government saying it's because of targeted sanctions, but they are saying no, they don't think it's the issue of targeted sanctions. And you also heard from the wife there talking to us, saying she's very excited to be on air.
Very exciting indeed.
Indeed, yes. Gibbs.
So we had Simba on the line, but I'm told Simba's phone is actually cut. So let's play a bit of music and, you know, and be merry. It's time for Christmas, man. Yes, I think the music is coming anytime from now.
Njani balaleli igama lami ngo Chris Gande ngilifisela ikhisimusi enhle lomnyaka omutsha omuhle.
Ini jonga kandemiri ndiri studio 7 Washington DC NTT muene zoro rakanaka rekhisimusi negoredza.
Some Christmas greetings there from Jonga and Chris. We'll give you more greetings from, you know, everyone here at Studio 7. Gibbs.
Yeah, hello, kate un Chris Gande, hello, Jonga Kandu Mary, but Christmas enhle, walikalele kunapa, liba kumbule pela. Style music, mbijana, sisi kuti, singati nige, style music, producer wetu, Sebonile.
Christmas time is here.
To be ngilifisela ikhisimusi enhle njalo lomnyaka omutsha olenjabulo.
Fun for all that children call their
njani balaleli igama lami ngo Chris Gande ngilifisela ikhisimusi enhle lomnyaka omutsha omuhle.
Christmas time is here.
Makadi vatereri ve Studio 7 uyezve vanotiona pa Facebook page yo VOA Shona. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri kuno ku Voice of America ku Studio 7 mu Washington DC ndichiti muve nezororo rekhisimusi ne New Year rakanaka.
Snowflakes in the air.
Jonga kandemiri ndiri ku Studio 7 ku Washington DC NTT muene zoro rakanaka rekhisimusi negoredza.
Bana vachivhanga kuenda.
Honguka tinoramba tichisimbisa kuti muve neChristmas negoredza zvakanaka, asi Gibbs chinowanzonetsa nguva inoyi inyaya yevanhu vanotyaira motokari vakadhakwa njodzi mumugwagwa. Ningirikiri marodzi emuZimbabwe anenge asina kumira zvakanaka. Hongu vanhu vanenge vachitaura mafanis pa WhatsApp apa ndakaona mwachitanzi message from Zimra. Musa drive makadhakwa nekuti nemapotos arikwaya munogona kuzorasa doro. Mafanis iwayo haadiwe nekuti zvakakosha kuti kana munhu achinge adhakwa orara. Usa drive motikari usachikaire. Uye kana vanhu vachityairawo motikari vanofanira kusunga mabhande aya ma belts. They should back up nekuti ukasadaro kazhinji pakaitika njodzi unofa nekudaro. Hatidi kuti tirasikirwe neupenyu pamazororo yayo nekuti ndopanowanzofa vanhu vakawanda. Nekudaro vanhu vanofanira kuti vange vagara vakangwarira mugwagwa wavo, moregedza kufamba usiku nekuti dzimwe nguva tombonzwa nyaya dzekuti mombe madhongi zviri murodi wozopedzisira woti wodhuma mombe kana dhongi. Saka zvakakosha kuti vanhu vafambe kuchiri kuchena. Kana munhu waneta uchityaira wopaka motikari yako pari safe kusvika wakwanisa kutyaira zvakare. Gibbs.
Ufaka kuhleke blessing lapake lingadhakwa livezeli chaira izimota vakiti kuyalimaza konoko. So into enhle nje lingayenza kuphela ikuti nxa ungani subudlile tshayigula walitshayigula lakho lelotshwala phakathi thatha imota ufake endleleni eceleni kwendlela konale uzibhagele imota yakho ubesujumeka mbijana ungeze suqinileke sungake uqhubeka ke usiya lapho yakhona. Kodwa kwamanje sibili kungana abantu abaningi sibili zokuthiwa ke hayi mina ngiyichayela mnandi nxa seyinte car nokuthi car konkona akutsho lutho ukudakwa konkona yikho kubulala abantu blessing so lingadakwa licheke konke okudakayo umuntu kufake eceleni so ke likhumbule le nkomo phela namabhalabhala konke ke okusendleleni kuningi sibili ongakulimaza kodwa kwesinye isikhathi isikhathi esiningi umuntu nguyophambanisayo so ngani kunjalo futhi
of course we have a message from Mr. Dan Moyo, the USA MDC chairperson, who says Merry Christmas and a happy prosperous 2017 to my MDC USA family and to all the Party of Excellence members in general. A shout out there to Mr. Moyo in Virginia, greeting members of his party. Ongo ama wadiwa tirakunzwa kuti munenge muchite ipa zororo rekisimusi nezororo regoreja makasununguka kuti munge muchiti fonera number dzenhare Gibbs dozi kuti netsei nekudaro vanhu vakawanda varatadza kufona asi rambai muchiedza number dzedu zvakare 001 202 619 and 2077 number dzacho zvakare 001 202 619 2077
Gibbs. Yes, lomlayezelo lapho vela ku forget Arsenal Dopa sakubona ke baba lapho khona kona ngapho ke forget Arsenal Dopa uthi ke kithi kona ngapho Merry Christmas usiqalele ke sizakubona licebo lawe phela ukuthi ungaqalela umuntu kumele kube njalo so lawe sithi Merry Christmas kona ngapho lapho khona forget Arsenal Dopa ungadinelwa kusasa so ke ukhumbule ukuthi nxa usukona lapho okhona nxa unatha ke ungajayeli phela mfowethu nxa unganathi ke ayikho lokho lakho so ke sikufisela kodwa konke okuhle empilweni forget Arsenal Dopa sulobani khona
tinenge tinemwe mutereri I think ari ku South Africa kundiva makotwa makadi
majokochwa yes Joseph majokochwa
okay vama jokochwa mukoma Jose parise pa Jona
pari nani zvavo makadi weini
isu tiri nani zvemutowa kumwe wakaoma kumwe uri kumwe wakaoma kumwe munyoro ndozvineke zvakaita mutowa saka muri kupi chaizvo chaizvo kuJoburg muri kuJoburg muri kupi
yes ndiri muroad kubva kuNamibia ndikuenda kucape town netruck drive
muri papi chaipo chaipo saka
ndichangokura panonzi paspringbok Joburg muroad yekuenda kucape town
muroad yekuenda kucape town saka zviri kufamba sei munenge muchirova gonyeti renyiri pachristmas here kana kuti muchamboita pazoro
rinenge richitosa pachristmas ipapo rinotakura zvikafu kafu zvatosapuraya vanhu vezvikafu ava saka rinenge richitosa nepachristmas nepachristmas
mune muchitakura chikafu chakaita sei apa mani
tinotakura machikeni iye zvine ndakatakura kumagrepes
saka chikeni nemagrepes zvinenge zvichibva kuNamibia zvichienda kusouth africa
nonyama mafishi zvinodhonda mafiriji
saka zvinenge zvichifamba sei apa zvamune muchiendesa kusouth africa ndezvipi zvamunobva nazvo kuNamibia ndezvipi
kuNamibia tinowanzobva nefishi nemagrepes south africa tinobva nenyama nemaice cream anenge achienda kana kuNamibia nemikaka
saka bhizinesi riri kufamba ari
tiri kuita hazvona
handiti ka aiwa zvinokudzwa saka pane vamukadiwo kumhoresa here hama neshamwari
ndinoda kumhoresawo mhuri yangu iri kuzimbabwe etana mai majokochwa evana vese
kuana sawira
ndizvozvo
kuana sawira wenyu
havana sawirawo ndinovakwasho vari muo muroad imomo ya ndinovakwasho chaizvo vava nezororo rakanaka pachristmas apo
makatumira here mai majokotywa zvinhu zvechristmas
zvinhu zvechristmas zvakatoenda kudhara
handiti kayo
zvakatoenda kare havatori sefa
haiwa tinotenda zvikuru vamajokochwa tichiti mungwarire kutyaira pamugwagwa apa mufambe zvakanaka nekuti tinoda kuti tinge tiinemi zvakare gore rinouya here tinotenda zvikuru
yes
Mr. Majokochwa there is a truck driver drives from South Africa to Namibia and of course, you'll be working, you know, nothing bad in that, because many in Zimbabwe are saying they are not employed.
Yes.
So he says he'll be working over these holidays, but he seems to be okay with it. Yes.
Yes, let's have a bit of music before we read some of the messages that we're getting right now. Let's have the music and yes.
Mama suru uyo anotemba ondo mukashupana naye munosisana kwacheka makumbu Tina mukoma no chimama simbi uyo anotemba ondo ukade nainini kunotombezerana Padiki padika pinda mborisi kwanzi Ashupana nevangwe Aiwa mukoma mazuru zinoda kuwa Neka nguva kadika patone mborisi kwanzi Arovana nevangwe Aiwa mukoma mazuru zinoda kuwa Kuru chipeta muswe kuti Madiki vakuje Ukango narumu kwa maifa Kwa pinga machena Kuru chipeta muswe kuti Madiki vakuje Ukango narumu kwa maifa Kwa pinga machena Ngoromera havo vanochova maoko aiwa mukoma chokwadi yamusukuvasiva Kariko vatete vakatonga tonga kasi vachichova karati ivava mukoma chokwadi yamusukuvasiva
Rikaiti mboye za kuenda kune mwe mtereri Gibbs vanenge vanzi vasiroti makadi
makadi wa jonga kandimiri
ndimukoma blessing mukoma jonga vanenge varipo chitatu chega chega
oona ega
zviri kufamba hazvo
kufamba zvo kujoni ta mwana wamai
muri kupi imi
Enini ndiri kuudiriro 5B muharare.
Oh, pabudazi apa pari sei?
Ah, pabudazi pari nani hapo ati dambudziko riripo ndekuti hatina mabasa.
Mabasa hakuna.
Hakuna takangogara kudai so mudzimba.
Mhm. Asi maimboshanda kupi imi?
Ndaimboshanda hangu kambani inonzi Koko.
Oh, Koko muko.
Ehe.
Ichiri kushanda here koko mukana kuti yakatovhara zvachose.
No, ichiri kushanda hayo but yapindwa une uori zvakare.
Hazvina kumira mushi.
Ya, hazvina kumira makaya.
Mhm. Saka apa makurarama nei manje apa? Basi roti.
Apa zvazve kunonga kudai zvingojoinda newaya kuti pamwe zvingangoita mazuva anotevera aya kudai zvinhu zvikafamba zvakanaka munyaya dzemavhoti
ndo zvamakungovimba nazvo kuti pada pakauya zvimwe zvitsva zvinogona kuita zvinhu zvakanaka
ya totarira kudaro sekuti musiki ndiye anoziva kuti tichikubva kupi tichikuenda kupi
Hello, Vasirot.
Ndatini. Ndikuda kukwazisa mhuri yangu.
Taura izvenyu ndanana.
Ndine mwana kumana andwa neva. Anozouya kudai. Anoteera shamiso. Anoteera anenzwa antira rasboni ya Cyrus.
Saka.
Amene mimi makadi ikoko. Makadi ikoko.
Kuri nani hako? Asi saka muri kuvarongera zvipi pa Christmas ya?
Mwana wamai tangoti tikangodya sadza zvatovharana ipapa.
Hapana chekufarira.
Hapana chekufarira nekuti tikati tingafara hedu ndingakunyeperei kuti handina kana chinhu muumwe mangu.
Aiwa ndo. Taura henyu.
Hello. Ndandakanganwa mudzimai wangu kaimai antira anoitwa Jane.
Mungakanganwa adzimai here?
Nekuti unoziva kana muhomo musina chinhu hauzonyatsa kufunga zvakanaka.
Aiwa ichokwadi. Asi vari padhuze here ivo?
Vakatravhera vakaenda pagwero apo.
Okay, ndofunga vakateerera. Dai vanga vari padhuze tavati vamhoreso hama neshamwari.
Hamino pangangouya mwana handiari mudhuze mangu.
Ane makore mangani?
Ane 14 years.
Anonzi anui?
Ndiye asitibona acho anoitwa antira Cyrus.
Cyrus? Antira Cyrus. Alright, ngau yake.
Zvakanaka.
Okay. Hello.
Hello.
Zviri sei?
Muri raiti.
Aiwa, tiri nani. Uri kuita grade dani kana kuti form one?
Form two.
Uri kuita form two? Okay, pane shamwari dzako here dzaunoda kumhoresa dzekuchikoro?
Dziripo.
Taura tinzwe.
Ndoda kumhoresa shamwari yangu inonzi Varaidzo Mhembire iri kusouth Africa. Neimwe inonzi Andra Fore inogara kuwadzana 3.
Ndivavo chete?
Ndo chete vapera.
Aiwa, tinotenda zvikuru tichiti uve neChristmas yakanaka negoredzva.
Ndokuzwa kana nemiwo muve neChristmas yakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Thank you so much.
Alright.
Thank you so much, Gibbs. You head there from...
Hello.
Tinotenda zvikuru.
Mundinitoka riuka macheso
ka. Oh, macheso. Alright, tichakutsvagirai kuti tinokapfekera papi. Tozonzwa machefu tikasaridza nhasi, tinoedza kuridza musi wemandi.
Naika. Zvakanaka maita basi.
Aiwa, tinotenda zvikuru.
Mune Christmas yakanakisa.
Aiwa, nemiwo.
Zvakanaka.
Tinotenda. Of course, that's the Sprout family in Budiriro. Of course, like most Zimbabweans. The father there, you heard him saying that he's not employed and that is dampened his Christmas spirit, and he's hoping that you know, the elections are coming in 2018. He hopes maybe a new government will be able to create employment, because as it is, well, all is not well, Gibbs.
Yeah, all is not well in Zimbabwe, and I think we can have a bit of music again, and let's roll it and get that kind of music. Let's have the music. Zimbabwe ne Tanzania tiri kufamba mamaya izwa diamond achidaira na diamond diamond
wasabe ukazunza mazuva tira watora mari
omai mama
tani anomira mira niwe apandi ani
damuga kunge njanji Inini handi jagoni Kusau mamo yo kunge njanji Aha, chali To damuga kunge njanji Inini handi jagoni Kusau mamo yo kunge njanji Oh, oh, chali Ugazunza masuba tira watora mari
Oh, my mama
Oh, oh, chali
Yeah
Ano mira mira newe ya panji ani
Akata Napata macho na kiona Yeni ni osipita Wakati kwako na fona Na penzi sisuruani Semeki chanwa taishona Vyo chonde tafadhali Sineke mibaika nchoma Wakaja wa magari Na nyumba za kifari Wakalamba asali Kanyaja doro Wepaja mikidali Chipsi kachumbali Wanini sa ugali Si jazio di foro
Tendelera Waka mwaka pesa kisa kio
Stimu kire
Waka mwaka pesa kisa kio
Tumono pisa chawi
Waka mwaka pesa kisa kio
Tendelera
Waka mwaka pesa kisa kio
Iko zvino regati mboedze kuenda kune mwe mutereri vazhou vari kuBotswana uko makadi vazhou
Tofara mwana wa babangu makadiko
Haisu tiri kenge kesto kuBotswana muri kupi chaiko
kuBotswana ndiri ku Tokweni
Tokweni tekupo
Kana tiri mugate sitaku yambuka tiri munzira nenda ku South Africa tine kuri bosho kwedu I location ye Tokweni.
Okay, aiwa. Tafara tango jaira Gaberoni kane Francis Town jet and
Haberon,
Haberon.
Yeah.
Okay, you know the Haberon ndizvo.
Okay,
aiwa. Ndataura pachikaranga. Saka
ndo chokwadi.
Right. Zvakamira sei pa Christmas?
Pa Christmas handizvo mwana wababa angu. Ndizvozvo. Ndizvozvo zviripo ndozvatinogaishira zvatapuwa naIshe ndizvozvo.
Hanzi naJames Chimombe handirambe zvandapiwa naIshe ndinogamuchira.
Haoneka haiyemeni munashe wedu Kristu ndochokwadi chaizvo zvakakwana zvakadaro.
Saka muri kuronga kuita zvipi pa Christmas apa?
Chekutanga ndoda kuti zvangu chakakosha chaicho kuti zvangu ndikumbire mukana wokungotaura chandiri kuda chachiri mwana mangu nechichichi ndiri kuda kukwazisa vashamarari vegabedzi vepa Studio 7 ana Gipsy tungamiri ngomo na blessing nevamukumeshena vashoma vabedzi ana jonga si vashamarari bedzi ava vepa Studio 7 ndichiti ha neniwo ndakadzidza chinhu chimwe chete ndozvandiri kuda kuti nditaure izvozvo pamasevenzere enyu imimi madzikoma angu hama dzangu nesu mataurire enyu kwatiri isusu munozaka isusu vanhu tinombotaura dzimwe nguva nehasha uya ataura zvandisingati asi imimi rurimi rwenyu rwakaparwa naKristu mani munoziva ndakakubva kuchivamba kuteerera chirongwa ndicho chibeti chandakwanisa hangu kungobata pamataurire enyu matauriro enyu kuti rurimi rwenyu rwakaparwa naKristu chete chete izvozvo chechipiri ndoda kuti ndinokumbira munhu waKristu ndinokumbira mwana baba angu mudzose nyaya iyaya yandakanzwa iri kutaurwa yekunzi masangano emapostori vanodaidai vanozvarira vana maiko rit vanororesa vanhu mumboidzosa pachirongwa ndimboitaura dai zvikakona kuti ndikwanise kukwana mukana wekuzotaura ya ndo zvandiri kuda hangungotaura izvozvo mwana bangu
imi munopinda chechi yacho here
No, right. Ndikupindire munhu waMwari. Ini handipindi chechi. Ndave muna Kristu mwana wababangu. Masangano aya ndichimwe maonero angu. Ndichimwe chandaona chatiri kurasika nacho. Tiri kuraswa nezvinhu zvisingarasi. Madoctrine edu vanhu. Ndosaka wanzwa kuti dene zvaigona Mwari vakabatsira mukamudzisa kuti taurai ndiani wakarodza mwana umwe munhu. Zviri kurwadza tati kuti inini ndazikanguruve iwo tadza kuenda kudenga iwo usina kuti nguruve ndiya mudzose nyaya ndingatorera vamwe nguva mwana wababangu. bangu ndino kumbira ndo zvandada hangu izvozvo bedzi munhu waKristu.
Aiwa pane chimwe chirungwa chatinotaura nyaya dzakadai sochiitwa naJonga chinonzi kupenyu wedu. Saka tichataura naye kuti amboedza kukufonerai. Asi pane vamwe here vamuri kuda kumhoresa hama neshamwari? Kunze kwedu isu veStudio 7 tinofara neku tikwazisa kwamaita.
That is my choice. No favor, yangu. That is my election.
Aiwa, tinotenda zvikuru vazvo. Tichaedza kuti tikufonerei titaure nyaya dzamuri kusimudza idzi. Muve nekrisimusi yakanaka, Mwari achikuchengetai.
Ichokwadi icho chimunha chandatenda mwana babangu.
Tinotenda zvikuru. That there is Mr. Joe in Botswana. Of course, he says, you know, to all studio 7 presenters, and of course everyone, those behind the scenes, you are doing an excellent job. He says the news is also balanced. That's what he admires about the news.
Excellent.
And of course there's a story that he wants us to talk about, that is the issue of child marriages. I think we'll reach him and you know, so that he can express his views. Gibbs,
wonderful. I think we can have music once more. Blessing. Yeah, let's have the music. Bambanani ma Africa sibili yakutazwa kakhulu ukuthi libambane okuzwayo kuna ngapho lapho likhona yelo ke Cooksman siyakubonga kakhulu ke Cooksman lapho khona kuna ngapho ngilemlayezelo lapho ke evela abantwini abaningi blessing nzabala nje emthathu one of them ivela ku Best Piri. Best Piri says Merry Christmas to my family and friends and all at Studio 7. Thank you so much for that, Best Piri. And then I've got another message from Nyota Nicholas, who writes, some people are going to spend their Christmas at banks because of lack of money. So we hear you, Nicholas, there. Then I've got another message from Polite Kwakuba Maposa, Otikona. Merry Christmas, Basagazi, Nagubalan Delibe Wonke, Abe Studio 7. Pilani Nkosi Mazimba, Sikipeni Mugamelum Kabe 2018, Eskulen, Solapuchang and Silofaga, Logoti Susu Saka Queen. Yes, I was a cool and I'm polite to Kuba Maposa, who wanted to look Sasa. Latin Upper City, Merry, Merry Christmas poet. So I think it's a single forever.
Onguka, Hamawadiwa, Tiruku Taura, Taka Birira Kushika, Kuzvari Kisimusi, Nemuswe Shondo, Tozo, and Azuku Goreja, Vanuajinju Zimbabwe, my Kambananga Katova, Rabakum Winda,
Yinking
Amaro Gibbs.
Yinking Akuli.
I see Sekutora Kotamboita, Vanumufanauti, Munge, Muchi, Guarila, Pam Gagua, Paneguti, Dongua Inuanzo, Itika, Jodzi. Boto.
Yeah.
Zvibagera.
Yeah, yeah.
Ah, taramba. Yeah,
ah, loko no. Kuti zvibagera no. Zvibagera ngokudala loko yazi. Mina labantu bezikholisele please. Bazi nyama. Uyabona ngesikhathi se Christmas nqa kungabuya izethekele. Kule inkalathe equdile lana. Ndijonge ngesishona, right? Uyabona egumeni lapha nqa suli gijimisa zwe.
Yeah.
Ijonge lena ngeni go. Uyabona? So lapha lithezi khona uhamba kubi ngena thangweni. You know? So kunjalo ke
boy. Yeah, tike china kuti vanhu vakugarawo vachi kudzawo nekugochanya membudzi. Asi
zvibagera no.
Ah, zvibagera tinenge taramba of course. Let's have some music gifts.
piri mai wo.
Banolila, banolila, yaso kita lo kupise mlali kolo fe. Yega na stibili galapa lo blessing, kutoa, u blessing wana zo kita rezi shwa limkole. Hengu bone la pe studio kusima man. Yega te se tia lo pam sunya so. I thought we are energetic.
Ah, na nchiro wa borode.
Low energy baba. Low energy. Kalo zami borode le.
Na nchiro wa pansula.
Ai pansula. Kupi nguzu. Nguzu le. Banolila kwa mlali. Yes, yeah, so the message lapha ke evela ku email that cheer chicks uti typing error sikwazi ukuthi ubu type ani kolapho ke email da kodwa siyakwazi ukuthi busithini ubusithi happy christmas kube merry christmas lawo kona ngapho email da merry christmas sibonga kakhulu yes uwe mnumzane
hokuka hama wadiwa tinenge tichitandara tichiridzaridza manzi tichikurudzira kuti musa chikaire makadhakwa pazori rekisimusiri. Tinenge tichikudai zvakare kuti mudzoke mugore rino yagibs.
Yes, chake enye ingoma yesibili lei ivela kuiyasa. Yazi yazi.
Yeah.
Let's have the music. Music manje manje. More music. More music.
Mukomane mama suru uyo anotemba ondo mukashupana naye munosisana kwacheka makumbo Tine mukomano chimama simbi uyo anotemba ondo ukadena inini kunotombedzerana Plasma. Padiki padika pina mborisi kwanzi ashupana nevamwe aiwa mukoma mazuru tinoda kuwa ne
kangu bakadika matole polisi kwanzi arova nane vangwe aiwa mukoma masuru tinoda kukwa kuda guru chipeta muswe kuti mandiki vakudye ukangodaro mukoma ipako wapinda machena Kuru chipeta muswe kuti Madiki vakuche Ukango darumu koma ipapo wapinda machena Ngoromera abo anochova maoko aiwa mukoma chokwadi yamusukuvasiva
Kambo katsva ko Gibbs kubva kuna Suleiman kanonzi Mamonya Suleiman Chimbetu akachata iwo mazuva apera tinoti makorokoto kuna Suleiman Chimbetu nekuchata kwaakaita nasi se kutaura kwatiri kuita tiri kutaura nezve Kisimusi ne goredzva asi vakawanda vatiri kutaura navo vari kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka inqabanqoze
inqabanqoze
zvakaita manyama amire nerongo
handi uyabona kuva kudhala rokukanisa sikweze blessing ekuseni nga kule sinkwa so bread tate ima slices ave ngu 7 8 bosifakani pakati ofakani
moisa muzi Spanda.
Yeah, that's right. Pakati kwezingo zvangona. Bata. Mama led. Ndinozva babali. Bata, mama led. Bata, mama led. Ndisotela pasi lapha.
Yeah.
Shaiti yako le nemhlobhenke. Yabona.
Nemukaka.
Yeah. Shaukoli zvukukaze kunyawaza kubona ngai. Katesi sokuhlupa mfowethu.
Maskati kune kwini rice.
I rice le nemhlobhenke.
Le chike.
Yeah. Ingawela pasi kuti dobhelo kana kuti kufuna. Kuzgeta. Nasakula ziqinile phela. Inhlabathi sasiyidla sigine. Wena lesi ungadli inhlabathi wena? Ah deep pants.
Mhm.
Yeah, kujalo futhi.
Okuka Gibbs I think tinenge ta ku shika kwa mvura ya cheka makumbo.
Nangu chicks sependukini. Email ta Chie Chicks. We are kona lopo. Merry Christmas to you Gibbs and Jonga and blessing. From Dutchland, eh? D-E-U-T-S, Dutchland, right? Where is that?
I don't know. Where that is that?
Yeah, that's German. German. It looks Germanish, yeah. D-E-U, well, German. Yeah, maybe German there. Thank you so much, Imelda, Jigs. We wish you a Merry Christmas as well, wherever you are there. We guess you are in Germany. So me and Blessing are not quite sure. You can actually tell us exactly where you are. But we think she's in Germany.
It must be.
Something like that.
Germany.
Yes.
Of course, we've come to the end of our program. We want to thank our viewers, our callers, and of course, our team behind the scenes, our engineers and producers. And from here at Studio 7, we want to say to you, Merry Christmas, and of course, a Happy New Year. I'm Blessing Zulu.
And I'm Gibbs Dube saying, Merry Christmas and a prosperous 2017. Good night, Zimbabwe.